Pane chinhu chimwe chete chikuru kuru chaizvo vanhu vekuZimbabwe vangafunde iprocess inoitwa the freedom yawanayo kusangana. Hakuna mapurisa akauya achipanza musangano iwowo. The only thing chawakungotyira manje yahurricane inonzi Isaac. But otherwise chinhu chikuru kuZimbabwe ndechekuti nyaya dzepolitics dzinogona kuitwa murunyararo kusina kurowana zvinoitwa kumusha zviya. Pane musangano wakamboda kuitwa navabiti ukasikopa zvagwe masoja kuno kuvari kusangana murunyararo chaizvo. Hongu vari kutukana chaizvo asi vari kuita zvese izvo murunyararo. Vari kuita inonzi war of words.
Vamarimbe, tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pemusangano uyu.
Chekutanga, kuungana kwavari kuita kuungana kwavanhu vari mumusangano, vanhu vane pfungwa namaitiro nekuona kune nzira imwe chete. Asi vakaungana kudaro tinoonazve imomo mukuungana kwavo nokuti vari mubato rimwe chete tinoonazve vanoramba vachitaridza kuti even mubato rimwe chete imomo vane mafungiro akasiyana siyana. Kana vataiona vachirwisana vakanga vachitukana pamaprimaries vana Newt Gingrich takaona varipo vana Santorum vakaona varipo vakaremekedzwa vakagadzika muzvigaro zvavo zvinotaridza kuti zvatinoitirana mupolitics kuzama kuvaka hakusi kuvengana. Zvataona Profesa Mukasa kuti hapana munhu ari kurwa asina kuona riot squad zvinotaridza kuti pamwe chete vanhu ngavakonane mupfungwa mukuona. Asi kana tasvika pahunhu pakuita zvinhu vanhu vanobatana vachiita chinhu chimwe chete. Sechipiri, kusarudza leadership kana vatungamiriri. Takaona Ryan mwana waMitt Romney pazera asi ndiye wasarudzwa kuita number 2. Hatisi kuzviona kuZimbabwe, tinongoona vanhu vamwe chete vanoramba vachingodzokorwa na Masitasa vanaani izvozvo zvinoramba zvidzorera nyika kumashure. Zvino apa pane leseni yatiri kuona yatinodzidza wavo.
Vamukasa, mashoko ari kutaurwa ekupawo chimuti kune vechidiki munoti
ichokwadi chaizvo ka? Ko ungasvike kuma100 years uchiri pachigaro here? Zvinobatsira ani? Zvinopromota chii? Saka you can see zvataurwa navamarimbe zvekuti mutevedzere wavaRomney mudiki chaizvo. And zvinoratidza tolerance. Right now ZANU watadza kutsvaga munhu anotevedzera ndamugabe. And yet pane a very simple process. Inini mukumbiro wangu wandingaite ndewekuti dai vanhu weZANU nevemDC nemama politicians dai vachikokwawo kumaconventions akaita emarepublicans neemademocrats. Unoonawo kuti kune inonzi culture of tolerance. Vanhu vanopana chimiro, vanopana respect, kwete kurowana ba. So ndoti chikuru chaizvo chandichada kuti ndisimbise kuti wechidiki ngavapiwo mukana wekuti vabate zvigaro izvi.
Vamarimbe, tinonzwa iko kumusangano uku vari kutaurawo mashoko anenge achisoropodza bato ravaObama pamwe chete naivaObama. Zvingaitika here kuZimbabwe izvi?
Zvinogoitika sei? Iye mbimbindoga asingadi kunzwa umwe munhu anotaura kusiya kwake ega. Ndo zvanga aitaura naprofesa Mukasa kuti tolerance, iroro shoko rokuti tolerance, kubvuma kuakomodheta mafungiro akasiya neako. Ini handisi kumboona kuti ari iye oga mugaba nemafungiro. Kana iye Morgan Tsvangirai atoone chirwere ichocho, ichi chirwere ichi chiri mumaitiro yedu chakabva muumambo hwekuramba achingoti mambo ndiye anotaura, mambo ndiye anotaura. Iko zvinezvi tava mune imwe nguva ngatibvumire pfungwa dzakasiyana siyana navavo vanopokana nesu mumaitiro kana mafungiro tive tinovaokudza nokuvarespekta nezvavari izvozvo. Ane pfungwa dzakajeka dzinobudirisa mberi dzotungamira dzobatsira vanhu haikona kuti akonane nemupfungwa ngaafe, ngaarohwe, ngaabvarurirwe mbatya, ngaatize musha. Aiwa, kana izvozvo pachirudziro yedu kana vanhu vaikonana padare asi vaingoti manheru vainge vakutomwandari vese. Ko zvakabva nepi izvi?
Vamukasa, panga paine nyaya iri kutungamidzwa naivo vemarepublicans kumusangana kwavo yenyaya yeupfumi hwenyika yavari kuti yagwadamiswa navaObama. Munoti
one thing about the economy yemuAmerica ndeyekuti inocontrolwa nevanhu vemabhizinesi. Ndisingade kuenda hangu mberi nenyaya dzirimo muekonomi imomo, but ndichida kurefeya kuZimbabwe. Chinhu chikuru ndechekuti ichokwadi, kana pane topic inofanira kutaurwa, munhu anotaura pfungwa dzake dzakazara. Inini ndine zvinhu zvakawanda zvandisingabvumirane navo wemarepublicans, asi ndinovapraisa for expressing themselves. Kwete kutarisa kuti ndiani ari kutaura, asi kutarisa kuti chinhu chiri kutaurwa chacho ichocho chii chatingaite kuimprova economy yedu.
Vamarimbe, tinoona kuti nepfenyuro dzeterevhizheni dzakawanda muno muAmerica dziri kuburitsa zviri kuitika kumusangano weRepublican uyu. Tingaona here zvichiitikawo kuZimbabwe kuti bato rinenge risiri kutonga zvarinenge richiitawo kumisangano yaro zvichiburiswawo panhepfenyuro?
Nepfenyuro inotepfenyura inongova iyo ZDC. ndiyo nhamo yekutanga zvainotaura zvega ndezvehambembindoka uyo haadika kuti dzimwe dziende nokuti dzinozomutsoropodza
vamukasa ndipeiwo pfungwa dzenyu
ichokwadi chaizvo ndofunga mazuva mairi apfuura takanzwa prime minister waMorgan Tsvangirai vachitiwo mumakore matatu avawa prime minister hanzi hapana kana zuva rimwe chete ravakamboitaviwa nezbc chimbopafungai ipapo ndiprime minister wenyika